manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 17 2022 makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu chakanaka uye chakakodzera nekuti ndivo vakatiita basa racho anovanogima fondi fadhaisi vakatanga basa iri.
Vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nevamwe vatungamiri vakavamba sangano resadak vopiwa mubairo. Watambirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye mudzimai wavo Amai Grace Mugabe kuDRC.
Hondo yeUkraine COVID neCOVID-19 zvinhu zvazouyawo kuzowedzera urombo nekukundikana kumanikana kwevashandi muZimbabwe.
Zimbabwe inodomwa nebhanga reWorld Bank pakati penyika gumi dzinonzi nebhanga iri dziri kudhura kutenga chikafu. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri weChitungwiza North vaGodfrey Sithole vari kushungurudzwa vari mujeri nekutyorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuKinshasa kuDRC kumusangano wenyika dzemubatanidzwa wekuchamhembe kweAfrica weSADC 42nd Summit for Heads of States uko vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vapiwa mubairo weruremekedzo pamwe chete nevamwe vaive vatungamiri venyika dzemuSADC vakatanga mubatanidzwa uyu vanozikanwa nekuti The Founding Fathers. Amai Grace Mugabe, mudzimai wavamugabe, vanga variko vakatambira mubairo wavamugabe vakamirira mhuri yavo. Vamunangagwa vasanganawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi Chilombo pamucheto wemusangano uyu. Musangano we42nd Summit uyu uri kufamba nedingindira rakanangana nekusimudzirwa kwemaindustry kuburikidza nezvirimwa zvicherwa nenzira dzekusimudzirawo upfumi mudunhu reSADC kana kuti promoting industrialization through agroprocessing, mineral beneficiation and regional value chains for inclusive and resilient economic growth. Vachilombo ndivo vaisa chigaro weSADC vachitora kubva kuna vaLazarus Chakwera vekuMalawi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Vamugabe neSADC sevakuru vakuru vakatangawo buka reSADC chinhu chakanaka uye chakakodzera nekuti ndivo vakatiita basa racho anovanogima fondi fadhaisi vakatanga basa iri. Saka SADC payave nhasi kana yaona zvakakodzera kuti itende vakatanga zvinoona sekuti vamugabe vanofanira kuti vatendwe nekuti ndivo vangari vakuru vakuru veSADC uye vakaitanga. Saka paiwo yeSADC pane zvavanotarisira nezvavanoonawo maererano neorganization yavakatanga kana vachifunga kuti vanofanira kutenda vakuru vavo vachiona kuti vachipiwo kutingwa kwavo vachiti vakuru vavo vakaita basa rakanaka toona sekuti vamugabe munhu anofanira kutendwa nebasa ravakaita zvinda nemaonero anekaita SADC yacho.
Taona pachichinjwa ugaro wasachigaro wesangano reSADC kubva kuMalawi kuinda kuDRC munoona zvichizochinja here mafambisirwo ari kuitwa zvinhu muSADC?
Saka hapana chinochinja pabasa reSadaki nekuti Sadaki yachinja vatungamiri nguva nenguva zvinongoenderana nekuti chinhano cheimwe nyika chikabva koita peimwe nyika. Kuchinjwa kwevatungamiri hakuna zvakunochinja uye hakuna zvakabvuswa kwakachinja pakuona kwedu pakuchinjwa kwevatungamiri veSadaki. Saka zvevatungamiri kungoti ngove mucherechedzo kungochinjana asi hazvina zvazvinochinja nekuti mabasa acho anenge aita Sadaki ndo anotarirwa kunzi pane chinochinja here pakushanda kweSadaki.
Dr. Gadzikwa, taona mai Mugabe vachitambira mubayiro wava Mugabe kwanga kuchipiwawo mibayiro kuDRC uko. Ko, zvazvinonzi vamunangagwa namai Mugabe havamwidzani mvura zvakamira sei mazuva ano?
Tinoona sekuti vanhu vanenge vasina kuziva zvine zviri mukati asi vanenge vachiona haone zvinhu zviri kunze. Zvingangove zvokuti pakashaika mukuru pane zvakawanda zvakangoitika zvinongozikana nevanhu asi hatinongoona kuti nekufamba kwenguva zvinhu zvinozongodzokeredzana sekuti vane nhoondo yakakura vamunangagwa vachishanda nava Mugabe. Saka panogona kunge paine zvinhu zvakangokanganisikawo kana vanhu vakagumbukawo asi nekufamba kwenguvawo zvinozofambawo uye vanga vaenda kune vanyarikani dzimwe nyika. Saka kunyange vaende pamwe zvavasingawirirani hazvina zvinenge zvisina kukodzera kuti vazvitaridze pane vanhu kuti pane zvachikanganisa nekuti zvavadaidzirwa zvinhu zvinosimudzirawo ivo vamunangagwa zvisimudzirawo ivo vamugabe. Saka vanhu vakataitawo vamunangagwa nemvuro inde vakaita navamugabe zvinonetsa kuti upatsanyiwe kuti vakasiyana kana kuti vanganzi vabva vatokanganwa vakaita mhani dzinopandukirana. Hatina sekutoti pamwe vakatogadzirisana mukati imomo vakawirana zvavo nekuti nyaya dzacho hadzina kwadzakazomboenda. Mai Mugabe vanogara zvavo munyika muno nevana vavo mune zvakanaka asaita muzvo chakatata. Saka tinotoona kuti zvinobva kune zvakatogadzirisana vakataurirana pakushanda kwavo kwese uye paukama hwavo hwematongerwo enyika.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose reWorld Bank rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kunyanya kudhura chikafu zvichiwedzerwawo nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Sangano rinomirira vashandi veZimbabwe Congress of Trade Unions rinotiwo dambudziko rekudhura kwechikafu riri kubvawo ranyanya sezvo vashandi vakawanda vari kutambiriswa mari shomanana. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa neWorld Bank raisa Zimbabwe pakati penyika gumi dziri kunyanya kudhura chikafu. Zimbabwe iri kutevera Lebanon iyo iri kutungamira nyika gumi idzi. Dzimwe nyika dzadongwa neWorld Bank kunzi dziri kudhura kutenga chikafu dzinoti Venezuela, Turkey, Sri Lanka, Iran, Argentina, Suriname, Ethiopia neMoldova. Bhanga reWorld Bank rati kukwira kwemitengo yechikafu munyika idzi kusanganisira Zimbabwe kwaita kuti vanhu vakawanda vatarisana nenzara pamwe nekushaya utano hwakanaka. World Bank inotiwo kukwira kwemitengo kuri kuwedzerwawo nehondo iri muUkraine pakati peRussia naiyo Ukraine, kunonoka kufamba kwengarava dzinotakura zvinhu pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu mune zveupfumi munyika dzichiri kusimukira kuri kukonzerwa nedenda reCOVID-19. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions muzvare Florence Taruvinga vati pamusoro pezvataurwa neWorld Bank vashandi munyika vanobva vanyanya kuomerwa neupenyu sezvo vari kutambiriswa mari shoma zviri kuita kuti vadye nhoko dzezvironda.
Hondo yeUkraine neCOVID-19 zvinhu zvazouyawo kuzowedzera urombo nekukundikana kumanikana kwevashandi muZimbabwe. Vashandi muZimbabwe kubvira 2018 vakatanga kutambudzika kutadza kuti vorarama sei. Mari vachitambira mari iri pasi pemwero weurombo unowanikwa huri muZimbabwe unochinja nguva nenguva. Saka izvi zvazvezvimwewo zvawedzera kuoma kweupenyu hwemuZimbabwe, kuoma kwemushandi wemuZimbabwe ari kutadza kurarama, ari kutadza kuti izvezvi oronga sei upenyu. Nekuti taona government pachezvayo yabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharwa nemari yekuAmerica. inobhadharwa sei nemushandi anoshandira hurumende, inobhadharwa sei nemushandi anoshandira private sector, ari kutambira mari iri mumari yeZimbabwean dollars.
Nyanzvi munyadze zveupfumi avo vaimboshandisa chipangamazano mbazi rezvemari vamasimba manyanya vati kusagadzikana kweuremu hwemari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica ndiko kumwe kuri kukonzera kuti zvinhu zviite mhidigari munyadze zveupfumi.
Dona kuri kuita value yekarensi yedu takatara neUnited States dollar kuri kukonzeresa zvikuru kuti mitengo yezvinhu ikwire, izvozvo zvichizopedzisira zvabata-batana nenyaya dzechikafu. Chikafu chinokurumidza kubatwa-batwa nenyaya dzemitengo yezvinhu kuti vazhinji vari mubhizinesi iroro vanoziva kuti vanogona kuwana mari yakawanda ikoko. Saka kune vaya vemusikanzwa vanokwanisa kutanga kukwidza maprices zvisiri pamwero nezviri kukonzereswa nekudonha kuri kuita value yeZimbabwe dollar.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati nyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi zvinoda kugadziriswa kuitira kuti veruzhinji vasanhonge svosve nemuromo.
Romari zhinji iri kuzodzimara yapinda mumahomwe dzevanhu vanhuwo zvavo, aiyo nyika ichisara isina chekubata. Tinotarisawo nyaya yezvinhu zvakaita seland zvisapoliticizwe, maproductive sectors ese economy kuti asapoliticizwe, ashandwe zvine simba nevanhu vose jekerere kuti vauye nepundutso paminda nemimigodhi, upfumi hwese huchidzoka kunyika kana zviri zvirimwa zvichiwedzerwa zvinoda kudyiwa nevanhu zviri priority.
Nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati minda yakatorwa varimi vechichena iri kurarira zviri kukonzera kuti chikafu chiite chishoma, zviri kuzoitawo kuti chikafu chikwidzwe mitengo.
Hakuna zviri kunyanyobva kuminda yakatorwa nevazhinji kubva kuvarungu, avo vairi magorosi, kwairimwa chibage, kwairimwa nezvimwe zvirimwa zvakadaro. Nyaya huru ndeyekuti minda yaida kuti igadziriswe vanhu vatema vaono cheuviri, vaono pekurima, asi hazvina kufanira kungoti vanhu vatorerwe kana kuti vanhu vatore minda ipo pasina chimwe chiri kuzoitwa ipapo. Saka tinoona kuti minda mizhinji yakatorwa yakangorarira gorosi nezvimwe zvairimwa zvaiita kuti chikafu chiwanike munyika hazvichakwanisike saizvozvo. Saka hurumende inofanira kuti idzokere panyaya yekuti itsigire varimi.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yave iri kutora matanho akasimba kuedza kuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nekurima chikafu chinokwanira nyika. Bhanga reWorld Bank rinotiwo riri kuisa parutivi mari inoita mabhiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica, $30 billion, kurwisana nedambudziko renzara uye kusimbaradza nyaya dzekurima, kudya kunovaka muviri, kuwaniswa kwemvura pamwe nemadiridziro munyika dzakatarisana nekushayikwa kwechikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole vari kushungurudzwa vari mujeri nekutyorerwa kodzero dzavo. Mutsamba yanyorerwa kuvakuru vemajeri pachikurubhi neZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano iri ranti vaScholar navaSithole vari kugariswa mujeri rinogariswa vakabatwa nemhosva dzekuponda uye vari kugarawo vakaiswa ngetani dzemumakumbo pavanenge vashanyirwa. Vamwe vanhu vari kurambidzwawo kuvaona. Hatina kukwanisa kubata veZimbabwe Prisons sezvo mutauriri wemajeri Superintendent Peter Chaparaganda vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro takatiwo vaScholar vainge vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso naJustice Sylvia Chirau Mugomba, asi vange vasiriwo sezvo vave kushanda nedare reCommercial Court. Tichiri panyaya dzange dziri kumatare, mumiriri wegokwe nembudziya vaJustice Meya Wadyajena vange variwo mumatare edzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yeuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu. Vanzi vadzoke kudare nemusi wechina. vagari vekwa mpanda wana nenyika Growth Points kwa Gutu nekubikita vave kuchikira utano wavo mushire mekupedza masvondo matatu vasina mvura mudzimba zvoita kuti vashandise mvura dzematsime nenzizi idzo dzisina kuchena. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vagare kwaGutu vanoti vave nemasondo matatu vasina mvura mudzimba mushure mekunge zinwa inofanira kuvapa mvura yazivisa kuti michina yekumba mvura kuendesa kuvagare yakanga isiri kushanda. Zinwa yakadzimirwawo magetsi nekambani yedzesa mushure mekutadza kubhadhara zvikwereti kubhikita. Mukuru webasa musangano unoona nezvekodzero dzevagari reGutu United Residents and Taxpayers Association kana kuti Gura Valoid Mufudze vati zvinhu zvikaramba zvakadai vanhu vanofa nezvirwere.
Ichokwadi ende huye idambudziko guru kuti vanhu vanopedza mavhiki anokwana kusvika matatu asina mvura konzerwa nekuti kwaita breakdown kupump station yezinwa. Vagari vemaGutu vari kusangana dambudziko irori rekuti vakumwa mvura inobva kumatsima asina kuvharidzirwa zvinopinza utano hwavo panjodzi. Vari kushaya mvura dzekumwa, vari kushaya chero mvura yekuita mamwe mabasa avo.
Mumwe mugari wekwanyika Muzvare Belina Stole vanoti chinorwadza ndechekuti ivo vari kubhadhara mari kuzinwa asi iyo isingabhadhari magetsi kuzesa.
Zvinokanganisa utano hwedu nekuti migodhi mizhinji yatiri kushandisa izvezvi iri padhuze nematoilet muchi 200 square meters nemusendone zvibhoo ziriko zviri kure ikopo mari yedu tisu tiri kubhadhara tisiziva kuti vari kuisei mari kana varudza kuti magetsi anopera.
Mutauriri wesangano revagari reBikita Residents and Repairs Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vati ivo zviri kuitwa nezinwa kutyora kodzero dzevagari.
Takabatana nevagari tiri kushungurudzika zvikuru nedanho pekushandiswa mvura kwakaitwa nzvimbo yedu kwevhiki rose nechidimbu. Izvi tichibvunza mava vezinwa vari kuti havana kukwanisa kubhadhara mari kuzesa inoita kuti pombi yavo iwane magetsi kumbe mvura ichiisa munzvimbo dzakaGrowth Point dzakatenderera. Izvasa upenyu hwavanhu huri panjodzi nekuti mvura yakachena ikodzero iri mumbiro yemutemo yenyika yeZimbabwe.
Mutauriri wezinwa munyika amai Majori Munyonga vati vanga vari musangano vakavimbisa kuti padivi rezinwa panyaya iyi asi havana kuzodaro sezvo vanga vasadaire nhare yavo kana kupindira mubvunzo yatumirwa neStudio 7. Miriri vagari muBikita nekwaGutu vakurudzira hurumende kuti idzosere makanzuro ekumarova basa rekupa vagari mvura sezviri kuitika kumadhorobha. Vamufudze vanoti kupa makanzuro masimba ekupa vagari mvura kunoita kuti chirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti chedevolution chibudirire uye vagari vanokwanisa kutaura nemakanzuro avo zvakanaka kana paita matambudziko akadai.
Ndopaya pamunhu wataa kutaura kuti nyaya dzedevolution inyaya dzakakosha kuitira kuti pave neutungamiriri huri accountable kuvanhu. Takanangana nesafe delivery panyaya dzemvura izvi kuti dai mvura yanga iri kumaoko ekanzuro dambudziko iroro tinovimba ringadai rakapera nekuti tinenge tiine makanzuros anokwanisa kuteerera zvinoda vanhu uye zvigadziriswa nechimbi chimbi panguva iyoyo.
Izvi zvatsinirwa navamutengani avo vati zvinova iri kukundikana kuita basa rayo nemazvo sezvo isina mahofisi mumatunhu ichitatarika kupa vanhu mvura. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Mukuru webasa mukanzuro yeBikita vaPeter Chibi vatenda dambudziko remvura iri vachiti riri kuvakanganisa basa uye vanotyira zvirwere mudunhu ravo.
Isu vagari vanenge vachizvudza kuti kuti mvura yamira sei. Saka netiyane zvekuti sokuziva kwenyu nzvimbo yedu iri prone kucholera. Saka panongoshayikwa mvura tinoita kutongotyira kuti kunogona kuita outbreak yecholera uye vanhu vanogona kutadza manje kushandisa maflush toilets awaya. Uye basa ranichi basa rese rinongoda mvura kuti basa revanhu rinenge rakanganisika havachakwanisi vane matekaway.
Apovo mukuru webasa mukanzuro yekwaGutu vaAlexander Mutembwa vanga vasingabatiki panhare asi kanzela Wycliffe Matindiki veward 34 vati kushayikwa kwemvura uku kwakakanganisa mabasa ekanzuro yavo.
Rakara ratakasangana naro maGutu rekushaiwa mvura tisina mvura maGutu. Kungozova kuti mvura ndiwo kupenyuka mukurarama. Pasina mvura yakanaka pasina kurarama kwakanaka. Inini sekanzwa takanzera zvinhu zvakatidzosera kumashure kwazvo kuti mukasasati zvakafanira pamaterminal speed panosvikira vanhu ndo pareception kaye maGutu pana narenge apa kuti mapirizi anga fanga gara kachena uye munhu kungowana mvura yekumwa yaanoda kusarudza kuti ndakumwa mvura yepatete kana kundotenga iri mvura muchitoro.
Makanzuri ekumaruwa anoti anowirirana nevagari kuti mvura idzorerwe kwavari vachiti izvi zvinoita kuti mabasa ekanzuro asaneteke kana kwaitika matambudziko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika mutsva weKenya vaWilliam Ruto vavimbisa kuti marudzi ose achawaniswa mukana wekushandira hurumende zvisinei nekuti vanotsigira bato ripi. Varuto vari kuenderera mberi nekuumba hurumende yavo kunyange hazvo mumwe akakwikwidza musarudzo idzi vaRaila Odinga vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky varikurudzira vanhu vari mudunhu reCrimea rakapambwa neRussia kuti vasaende panzvimbo dzose dziri pedyo nepari kuchengeterwa zvombo neRussia. Izvi zvinotevera kubhombwa kwenzvimbo dzine zvombo idzi mumazuva adarika neUkraine. Russia kunyangwe isina kuti iUkraine iri kubhomba nzvimbo idzi yakangoti pane vanhu vari kuda kuikanganisa munzvimbo iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica kuCalifornia vaAnesu Manjengwa vanoti vakatanga chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubhadharira hama dzavo mari dzemedical aid vari kunze kwenyika kuti vawane kurapwa kuZimbabwe pasina matambudziko. VaManjengwa vanoti vakabatana nemakambani maviri ari kumusha anoti Bonvi Medical Aid neVivada Clinics muchirongwa ichi, icho vanoti chichabatsira vazhinji panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. VaManjengwa vanotiwo chirongwa ichi chimwe chezvirongwa zvavari kuita kumusha sezvo vaine chimwe chavanobatsira vanhu kutengera hama dzavo chikafu padandemutande rinonzi sadza.com. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaManjengwa nezvenyaya idzi.
Panyaya dzokurapwa tinoshanda necompany inonzi Bond V Medical Aid iri kuZimbabwe. Vanobatsira vanhu nenyaya yemedical aid. Munoziva mazuva ano kuti munhu kumbe akarwara isinorinzi kuti arapwe. So tikusana navo kuti kubashaka vanhu vakuno kudiaspora kuti vatengera vanhu vavari kumba medical aid uye vobhadhara vari kuno medical aid yacho. Kuti vari kumba vakavhara chete kana ivi kana vasikarware vanongoona dokta varapwe.
Saka zvinofamba sei kuti munhu akwanise kuwana medical aid iyi? Iye ari kunze kwenyika achida kurapisa hama dzake dziri kuZimbabwe.
Anouya pasada.com pane mafomu aripo aanogona kufila. And then akafila vanhu vokubhonzi vanhu vafonera munhu wake ari kuZimbabwe kubva asaina app for medical aid. Isusu medical aid tinenge andersada.com saka hapana anorapwa. Vadiki, vakuru, nehava nechembere vese vanobvumidzwa. Ivi kana vana vapreexisting vese vanobvuma because it's a foreign currency based medical aid.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi?
Nyaya yekuti vanhu kumba kudhara kwedu vaibatsirwa pamedical aid yevanhu vaishanda kuZimbabwe. Kumba taisiwa kuti baba vakashanda kucompany kambani yakafa mhuri yacho yese, asi munoziva kuti kumba akuna apa vanhu vakushanda vashoma. Saka vanhu vese vanga vari covered nemacompanies vavanga vakabvuta kudhara vakafara. Uye vanhu vese mhuri dzavo dzese havasina mamedical services. Saka tikuda vato nhamo yeripo yakanyanya ivi kana vatumira mari yekuti munhu azonorapwa kazhinji kacho haarapwi paanodya mari yacho nezvimwe zvinhu zvaakopre. Basi nhamo yekurwara manje anozoenda kuna dokta munhu musoro iyo vakutorwadza inenge yataa cancer. Saka kana masymptoms ekurwara kana akuya munhu haasi kurapwa. So wakanda kuhusu kwa chama cha that point, akuna mai doctor cha nengo hariko, nengo watu tazama nengo bado mjika, nengo kwa wanda kwa tuita plus, akusi sina equipment, akuna mishonga, because center cha yoyo. Doctor Acho Anasari, Sarku, one on a regular basis. So I want to sign up for medical aid. I'm going to go to my doctors, the my clinics, the my hospital center, money to plan, to get equipment, to get medication, everything that they need. We do that. So what am I doing? I'm going to tell you. Just a matter of trying to do it. I'm going diaspora yawanda steriki so that we can take care and reverse the crisis of medical aid.
Mari inenge ichidiwa inenge yakawanda sei kuti vamwe vangazochema chema kuti dzimwe dzenguva yakati wandei.
Tine ma plan ndokada kuita iwo mashanu. Pane yekutanga ye $17 a month. Inobatsirwa chedo kune vanhu vanobatsirwa kuna public centers like Parirenyatwa, Gomo, Mutaro Hospital, Mpilo. Nema medical centers e Bonville. We ina clinic ayo mu Harare, Beru, Masingo, Mutare, Rusate, Kisokoko. Saka ndo ye $17. Yepa denga yache inozi Mukwa Light. Ino shanda kunema public hospitals ese, and that awada kutara. Nema private hospitals, wanazwa mid-level private hospitals. Imi yepa denga yache inozi Mukwa. Ino shanda pane any of the above medical hospitals. Ma private, nema public. Yepa denga yache inozi Oak, ne inozi Tick. Ino shanda Oak for nezo umsoro ndeye 114, ne 136 a month. Iyo yo ukarwa, you can be airlifted out of Zimbabwe, going to South Africa, kana kumo Richard.
Panyaya chikafu mataura imi kuti mune website netsuisadza.com zvinofamba sei.
Panyaya chikafu kana tichotenga mayo chikafu kuno isuti noshanda ne OK Zimbabwe. Iri in about 70 or 75 different stores in the country. Saka kana tichikafu chako kuno pa sadza.com your parents kwese kuvana gowari vanotora chikafu kune the nearest OK from them. Tuyoro madzara kuno yavanopika chikafu koko ku Zimbabwe. Vanopika kune any OK kana iri mabulawayo, Masingo, Beru, Karoi. Kwesi kuno okay kuti babu vanhu mutwatwa kuko iyo kuno chaunoda kubhadhara chete mari yacho. It's quite simple really, or they can just give me a call kana email address anisosaza.com phone yangu yero 0951217 9832 toabatsira kufila mafomu acho.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaAnesu Manjengwa vekambani yesadza.com vachitaura vari parunare kuCalifornia muno muAmerica zvakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi tiri kuendera mberi nekutarisa zviri kuitika kuKenya uko vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vari kuendera mberi nekuumba hurumende itsva kunyange hazvo mumwe akakundwa musarudzo idzi vaRaila Odinga vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Kana mchida kupinda, mchurongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zeru zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerira studio 7, tibate ina 7 PM, pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pa shortwave mazua OSM. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 6175 7255 shortwave. Sezo nguwa edi apera regaiti mbotarisa misero inauzwa kare. Vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe nevamwe vatungamiri vakavamba sangano reSADC vopiwa mibairo kuDRC. Zimbabwe inodomwa nebhanga guru rinokweretesa nyika mari pasi rino reWorld Bank. Senyika iri pakati pegumi dzinonzi nebhanga iri dziri kudhura kutenga chikafu. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune vemajeri achiti haasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.